Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 2018
makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa gurukota rekuBritain rinoona nezvekudyidzana nenyika kuti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena.
MDC inoti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Imwe nengo ya MDC inorowa zvakaipisisa kwachivi nemusoja.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana muHarare negurukota rekuBritain rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica amai Harriet Baldwin vakavimbisa kuti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena. Asi mapato anopikisa pamwe nemasangano akaita seZimbabwe Election Support Network, Election Resource Center neZimbabwe Peace Project anoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena gore rino. Zviri kunzi nemasangano aya zvinotadzisa sarudzo dzakachena zvinosanganisira mirizhonga, kuchichidzirwa kwevanhu uye kuti Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, isateme yakarekerekera divi rimwe chete. Zvimwe zvezvinhu zviri kuda kuvandudzwa zviri kuzeiwa nekomiti ine mapato matatu ane nhengo dziri mudare reparamende anoti MDCT, MDC inotungamirirwa nava Welshman Ncube uye ZANU PF. Vari mukomiti iyi vanoti munyori wezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora uye munyori mukuru muMDC yavaNcube amai Miriam Mushayi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMonzora kuti tinzwe zviri kuitwa nekomiti yavo.
Hongu tiri kuita musangano inonzi High Level Political Platform ine mapolitical parties matatu, MDCT, ZANU PF pamwe chete neMDC yavaNcube. Musangano iyoyo tiri kuita at least twice pamwedzi wega wega. Tine zvinhu zvizhinji zvatakaronga ikumusangano ikoko. Chekutanga takapedzisa inonzi Code of Conduct yemapolitical parties. Mutemo uchabata kuti mapolitical parties anoshanda sei, uyezve zvii zvinobvumirwa ndezvipi zvisingabvumirwi. So muenzaniso, mirishonga haisi kubvumirwa, kutyidzira vanhu hakusi kubvumirwa. Takawirirana zvakare kuti maserial numbers, vanhu vanotora maserial numbers vari kutyora mutemo, vazhinji vacho vari kutora maserial numbers ndeve ZANU PF, uyezve vamwe vacho masabhuku nemakanzerasi hazvibvumirwe pamutemo izvozvo. Takawirirana zvakare kuti kune ma-technical experts edu atinoti nyanzvi dzeduwo isusu dzinoziva nezve biometric voter registration idzodzo. Isu MDC tine mbiri, ZANU PF yakaisa mbiri, uyezve MDC Ncube yakaisawo experts maviri anoongorora mishini iyi ichachengeterwa information yevavoti. Takawirirana zvakare kuti tiri kuda kuti United Nations African Union neSADC zvinge zvichisupervisa, zvinge zviripo panenge pachiitwa sarudzo idzi, sarudzo dzenyika yedu. Hatisi kuda kuti sarudzo dzenyika idzi dzingoitwa chete tinana chuenda nana shiri ava chete. Tiri kuda kuti kunge kune vedzimwe nyikawo wanoongorora kuti sarudzo dzedu dziri kufamba zvakanaka here.
Panyaya yesarudzo apa tiri kumbonzwa kuti pamwe dzinogona kumbo miswa pamwe zvichimbo famba sei zviri kufamba sei chaizvo
isu seMDC tiri kuti sarudzo ngadziitwe pakati pa 22 July na 22 August ndipo pane date resarudzo ipapo vanhu vezano ava vana munangagwa ava vanga vachida kuti sarudzo dzipfudzwe mberi nedzimwe 3 years isu hatibvumirinani nazvo izvozvo
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Tabatawo vamangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya yokuvandudza mitemo yesarudzo nemisangano yavari kuita.
Tiri kuonana navaMwonzora nevamwe veMDC Professor kurukura kana paine zvavanofunga kuti zvingagadziridzwa tinoapprocha zeki tiri tese last week takaita musangano wakanaka vachitaurawo zvimwe zvavaifunga kuti zvinovanetsa tikavaudza kuti no ngatipire zvinhu zvese kuzeki semapato ari matatu zeki hakufanana necontrola isu hatigoni kukontrolawo zeki ivo vakati vakontrolawo zeki tikati ai kana muine zvinokunetsai zvamunofunga zvofanira kugadzirirwa rusari dzedu isaita mhirizhonga tinoapprocha zeki tiri tese isu yedu hatina zvinyuto zvatinazvo zvakawanda nezviri kuitwa nezeki tatinetarisiro yekuti tichaita musangano vhiki rinouya apo patotarisa kuti mamwe mapato ane zvavanoona zvoda kugadzirwa nezeki vachaisa nyaya dzavo pachena takateerera tobva tangozivisa nyaya yacho toidhiskasa toona kuti tobuda nesolution yakadini
asi munofunga kuti panozoitwa sarudzo zvese zvinyunyuto zviripo izvinenge zvagadziriswa
zvese zvese zvagadziriswa hapana zvinhu zvikuru
vaitaurawo nyaya yekuti makawirirana kuti pauye nyanzvi kana kuti mbiri dzinobva kuzanu PF mbiri kuMDC nedzimwe dzinobva kwamuzvinafundo Watchman Ncube kuti munotarisawo iyo michina yeBVR ndoo zviri kuitika here
hongu takawirirana izvozvo ende tichazviita
totarisawo nyaya yesarudzo vamangwana dziri kuitwa riini kana dzinofanira kuitwa riini tichasa bumbiri remutemo
sarudzo dzinoitwa gore rino pakati paJune naJuly date harisati rasetwa nehurumende kuti dzingaitwa riini asi pamutemo hatigoni kupfuura July wegore rino tisati aita sarudzo
ko vamwangu vachiti June upenyu hweparamende hunenge husati hwapera
no if you look at the life pamutemo chapo chaipo parliamendi yakapinda muoffice after July saka 5 years dzedu dzinopera nana July imomo
kose muri kuti June
ndiri kuti it can be held between from June onwards life yeparliamendi yedu i5 years so zvodhipenda kuti watanga kuverenga 5 years izi kubva palast dissolution of parliament here kana kuti palast commencement of parliament
munyori anoona nezvimitemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare
Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba vachivimbisa pasi rose kuti munyika muchaitwa sarudzo dzakachena mhirizhonga nezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika zvichitevera kurohwa kwakaipisisa nemusoja kweimwe nhengo yeMDCT kwachivi nezuro manheru Gandri Maramba anotipa nyaya iyi
Imwe nhengo yeMDCT Valakmo Mandiva wemurani rekwa murandu vanonzi vakarohwa vakakuvara zvakaipisisa nemumwe muto pazvitoro zvezvemapere muward 10 kwachivi zvinonzi musoja uyu akarohwa Mandiva achivata vafanire kutsigira MDCT munyina waMandiva vaPeter Mandiva vaudza Studio 7 kuti mukoma wakakuvara zvisingaiti uye rimwe ziso rake harisi kutoona kunyange akanorapwa kuchipatara chechivi district hospital
pane musoja Stanroke district akazoona kumuvetaura achingoti mauvet then he came and started saying Lakmo Mandiva is sent to kill you or to assassinate you at attempt to kill you MDC wasichaidza nofungadzira kuti ungaita then akabva amataka akasonewa 7 mastitches pazasi pechirezo bva amuruma pazasi pakirakiraka zvimba zvingaiti rakatovhara
vati vakaenda nemukoma wavo kuchipatara uko kwaakandorisonwa uye vakadzoka naye kumba mushure mekurapwa mutevedzeri wemutauro weMDCT masvingo vasimon mpindu vashoropodza zanupf vachiti mashoko avo ekuti vachashandisa mauto abuda pachena kunyange mukuru wavo achivimbisa runyararo
hatifari nemaitiro ari kuita zanupf nepozishen iri kubuda navamunangagwa kuti mafambiro avo ndeyekuti vanoita sa driver anoindicate right iye achitena mishonga isu tinoti havasi kugona kumira pamashoko avanenge vataura ende isu tinoti havana musiyano na president vanga varipo Robert Mugabe
nyanzvi munoze matongero enyika vatakafira zvovo vanoti sarudzo dzegore rino dzatotanga mhirizhonga uye vamunangagwa vari kunyepera vekunze kwenyika vachivanyengedza kuti vauye kuzoita mabhizimusi munyika
handioni kuchiita free and fair elections nokuti tinoziziva kuti ZANU yakafanira zvinonzi pachirungu inoindiketa kutena right iyo ichitena left saka violence iri kuitika iyoyi ichakanganisa maelection tinoziziva kuti vanhu vezanu vanoda kurova vanhu even varugeji vanovakomisa vakataura kuti violence vachatounza imwe violence inopfuura 2008 saka mashoko anongotaurawo zvaona vamunangagwa semukuru wenyika unenge achida kukwezva mabusinessmen kuti auya neinvestment but hationi maelection achizombova free and fair necredible nokuti violence ndozvagara zvisikama kuti ndo mutambo wezanu
studio 7 yatadza kubata mutauriri wemauto munyika Lieutenant Colonel Afios Makotere kuti vatipe divi ravo rezvenyaya iyi nezuro mutungamiri wenational people's party amai Joyce Mujuru vakatiwo vakarwiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve zanu pf kuchitubu muglenora a vatsigiri veamai mujuru vakakuvadzwawo pachiitiko ichi ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba
Makateerera kustudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika pakati pevanopikisana nehurumende iri kuenderera mberi muKenya zvichitevera kuzvigadza kwakaita vaRaila Odinga semutungamiri wevanhu nemusi wechitatu. Nhasi mapurisa emuKenya asunga vatsigiri vavaOdinga izvo zvakonzeresa kuratidzira munzvimbo dzakawanda muNairobi. Ukuwo hurumende haisi kutevedza zvakatarwa nedare nezuro zvekuti ibvumidze materevhizheni matatu kutepfenyura. Materevhizheni aya akatepfenyura kugadzwa kwakaitwa vaOdinga muUhuru Park izvo zvisiri zvavasiri kufara nazvo.
Gurukota rinona nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vasangana nhasi muMexico nemutungamiri weMexico vaEnrique Peña Nieto. Vaviri ava vasangana panguva iyo hukama hwenyika mbiri idzi husina kumira zvakanaka.
Kanzuru yeguta reHarare yazivisa kuti ichavhara michina yekupomba mvura kumuzinda weJeffrey Morton kuNorton sezvo michina ichange ichigadziriswa uye basa iri richapera kuitwa nemusi wesvondo. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti kanzuru inonzwisisa kuti kune zvirwere zvingangomutswa nekushayikwa kwemvura asi vaona pasina imwe nzira yekuti vangagadzirisa sei matambudziko ari kuJeffrey Morton kuitira kuti vagari vawane mvura yakachena.
Hongu, mchina urukumbo zima ndewe Morton Jeffrey. Asi umwe mchina uwe Prince Edward, usharamba uchishanda. Mchina uwe ndewe unende samvura, kuna na Prince Edward, unende samvura kutunguiza, Yetfield area, Sunningdale, and parts of Mbare. Kwa mzimbo hizi ozo, nungu nungu zine mvura. Pa nguwa tenge taka fara, mchina yedu.
Osaka zviri kutaurwa nevamwe kuti guta rese rakanyarara harina mvura hazvisi zvechokwadika izvo.
Aiwa kwete iko zvino kuseni kuno nanyachitaura nevamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitokomblenawo neimwe problem iri related kunge mvura iriko vachiti masuwa edu ari kudhuuka saka kana masuwa achidhuuka zvinoreva kuti mvura iriko adhuuke pasina mvura mvura ine dzimwe nzvimbo yanga iriko asi nenguva inoi patasvika iyi tichizoenda kumanheru nguva nzvimbo dzakawanda dzinenge dzisina mvura nekuti mvura inenge isingachapambwi kubva kuMorton Jeffrey uyezve pane anonzi maperiscope aipapo maperiscope ndiwo anoadjustwa kuti ndikutorera mvura pamusoro here pakati here oro kuzasizasi ndiwo anomwe achida kuadjustwa kutiiwayo taakutotangwezvisa kamwe chete pakuadjusta maperiscope nepakubvisa maneti aya ndo zvataakutiite izvozvo
kureva here kuti chirongwa chiri kuitwa ichi hachinei nechakamboitwa mwedzi wapera uyo pataikurukura nemi tichiti kuri kutsvagwa mishonga yekuti mvura icheneswe
aiwa chemishonga zvemishonga nezvimwe mishonga munoona mazuva ano vanotipa mishonga vakabhadharwa mari dzavo Asi kuda kwekuti ine mishonga inenge iri kure inenge iri kunana China uko zvinotora mazuva kuti mishonga yaisvike. Ino vamwe vanenge vakatobhadhara mari dzavo asi mishonga yavaisi yasvika. So zvatinoita ipapo ndezvekuti kana mishonga iri mishoma asi ichikwana hayo kuticheresa mvura, tinotita mvura inoendana nemishonga iripo kuti tisazogara tisingatite mvura zvamuchose.
Avo vange vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vachitaura parunhare vari muHarare. Tabatawo mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo maonero avo nezvenhau iyoyo.
Chokwadi ndechekuti guta reHarare riri kutungamirwa nevanhu vasinganzwisisi kuyanana nevagari. Dambudziko rekuvhara mvura maweekend awenaro kwemakore matatu adarika pasina improvement. Kunyangwe hazvo City of Harare yakawana loan ye 144 million kubva kumbuku China, wakapiwa 72 million yakatopera. Hapana improvement ye water supply. Zvatadzidza pane izvi ndezvekuti guta reHarare riri kunyanya kuda kuti washandi wavo maengineers washande paweekend, nekuda kwekuti vari kutsvaga nzira dzekumora atingati maovertime.
Vashumba, muri kuti here kanzuro haina kana kuzivisawo vagari veguta kuti vachange vachivhara mvura uye kuisawo humwe urongwa hwekuti vanhu vangafano batsirika nenzira dzipi kuti vawane mvura kusvika vavhurira mapombi avo zvakare nesvondo sezvavataura?
Zvandiri kutaura ndezvekuti nzira yekufambisa mashoko yavari kushandisa nayo haizi nzira inoratidza kuti ichada kuti isvike kune munhu wose. Vanhu vanozongoita zvekuti kana munhu atoshayiwa mvura ndopaanozoti ndakasangana nemeseji, ndakaona kana kuti paFacebook peHarare. But kune vanhu vazhinji vasingaendi paFacebook. Guta reHarare handizivi kuti paZBC vanotyawo here kumboisa maatiriti anoita izvozvo kana kumamwe maradio station kana kufambisa mapepa munharaunda sezvavanongoita kana vachifambisa matsamba emadebt collectors.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunhare kuHarare.
Varwiri vekodzero dzevanhu vezvamatongero enyika pamwe nenyanzvi munyaya dzehupfumi vanoti vanotambira kutoreswa mhiko kwenhengo dzekomisheni ichaongorora kutengeswa kwenzvimbo dzokuvakira dziri mumadhorobha kana dziri pedyo nemaguta. Taura Shava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa musangano reAvameli Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vati zvakakosha kuti komisheni isangovepo seimwe yenzira yehurumende yava Emmerson Mnangagwa yekutsvaga rutsigiro asi kuti inyatsokuita basa rayo nemazvo. Vati vanotarisira kuti kuvepo kwekomisheni iyi kuchabatsira kuti kodzero dzevamwe veruzhinji vakatengeserwa nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo dzichengetedzwe.
Chekutanga chatino nge tichikoshesa ndechekuti kutevedzwa kwerule of law kuti kuchange kuchibatwa here ipapo. Tichange takatarisa kuti even ma property rights pane nyaya dzecompensation kuti hurumende ichatarisa sei kucompensatewa kwema innocent victims akazotengeserwa land nema land barons. Tine tichitarisira kuti mutemo utevedzerwe, but at the same time totarisawo kuti azvikanganisi here nyaya yatinoti pachirungu ma property rights evaya vakazotenga vasingazive. Saka zvakakosha kuti komishini iyi inge ichishanda zviri pachena isingaiti yatinoti pachirungu witch hunt.
Mukuru wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution Muzvare Abigail Mpambi vatsigirawo maonero aya vachiti vanovimba kuti kuvepo kwekomisheni iyi hakuzi kwemanatsa mukanwa chete pasina zvinobatika zvinozobuda kubva paongororo yaichaita.
Tagara pamaplans aiwa tinogona, nyaya iri kuimplementation kuti zvinhu zvinozonoitwa sei. Chakatikoshera so far ndechekuti kana zvichiitwa kodzero dzeproperty dzavanhu dzinofanira kuchengetedzwa. Hatidi situation iyo kuti maita problem yamaona between the local authority nevashandi vayo, vanhu votanga kuitwa muramba zvina vachiraswa pasingazikani kuti vozobatwa sei, nokuti ivo pachava vasivo vanenge vari pafronti kazhinji kacho kwematambudziko akadai.
Mumashoko avaburitsa kune mapepanhau mushure mekugadzwa kwakaitwa vatendai uchena sasachigaro wekomishoni iyi nezuro, verimwe remapato anopikisa reEconomic Reform Agenda vati vanorumbidza kuvepo kwekomishoni iyi vachiti vanovimba kuti ichashanda zviri pachena, ichidoma vose vanenge vakaita zveuori pakutenga kana kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira, kwete kupumauro ichete kune avo vanoonekwa vari vavengi vemutungamiri wenyika. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vatiwo komishoni yakadaro yakakosha, vachiti bato ravo rinotarisira kuti vaone ongororo yakajeka kubvawo kuland commission nguva nenguva, sezvo kune vamwe vanhu kunyanya vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vane mapurazi akawanda veruzhinji vasina pekugara. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vaDidmas Dewa vanoti vanhu vakawanda vange vari kurasikirwa nemari dzavo nekuda kweutsotsi hunoitwa nevanozikanwa kunzi maland baron, vachitiwo kuvepo kwekomishoni iyi kuchabatsira kumisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutefenyera tiri muWashington DC.
Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya huye kuti tinzwe zviri kuitika pa Facebook page redu ne pa WhatsApp.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kubuda kuma nominations enama awards mukategori yeve mumanzi outstanding male musician kwakadomwa iko Enoch Munenga uyo anozikanwa nesitari kuti XQ Trevor Dongo mukudzei mukombe uyo anozikanwa nesitari kuti Ja Preza. Outstanding kumadzimai female musicians kuna Amara Brown, Janet Manyowa na Selma Mtukudzi. Outstanding album kune Intliziyo by Caleb Musipa, Beyond by Trevor Dongo, kutonga kwaro by Mukudzevu Mukombe uyo anozikanwa nokuti Ja Preza. Outstanding song pane Pamamonya Ipapo by Soul Musaka anozikanwa nokuti Soldier Love, Ndinda Mbata by Mukudzei Mukombe uyo anozikanwa nokuti Ja Preza, Achilles by Amara Brown. Regai timboenda kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu VOA Show natinzwe kuti vari kuona sei izvi.
Reason moyo ndinoti kana iri album ra kutonga kwaro Ja Preza inofanira kupinda, asi pa song of the year Pamamonya Ipapo ya Soldier Love ndinoti waino zvinotingaya ndiri ku mbare kwa nogara ama WhatsApp andakatsigira Ja Preza munhu anogona kuimba uyezve munhu akatotova padonga na Mwari kuimba maka.
Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateveri vechikwata chaive nemukurumbira cheBlack Aces icho chakawira pasi muna 2001 varamba kuti zita rechikwata ichi rirove. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwata ichi icho chakatora mukombe wePremier Soccer League na 1992 uyezve chikabika vatambi vakaita mukurumbira saArchford Chimutanda, Byron Manuel, Shadrick Ngwenya, Brenna Msiska, John Mbizo, Wilfred na William Gay, Roderick Mganiri, Fresh Chamarenga, na Debt Mchineripi, chakawira pasi muna 2001 nemhaka yekushaikwa kwemari. Asi vateveri vechikwata ichi varamba kuti shaisa mufaro iyo yakabereka zvekare vatambi vakaita Satinashe nengomasha, Pesi Mwase, Emmanuel Nyahuma, Mike Madzivanyika, Daniel Chikanda na George Rolo. Ichererwe muguva ivo varipo. Aimbove mutambi uyezve akava manager weBlack Aces vaLoveridge Mainzanise. Vanoti vaimbotambira chikwata ichi vatungamiri nevatsigiri veshaisa mufaro vakaita musangano ndokubvumirana kuti zita rekuti Black Aces harifanire kufa.
For us to get back muhana dziwani kuti vanhu vaziva kuti Black Aces is still there, we have to do something like zvatakuita izvi, resuscitating the name Black Aces.
Vamainzanise vanoti hapana chinokwanisa kubvisa chinonzi Black Aces muropa ravo, vachiti ivo makore gumi nemanomwe apo chikwata ichi changa chisipo ari kuvarwadza zvikuru, vachiti iko zvino yave nguva yekuti Black Aces idzoke zvekare.
Pachirungu anoti you can kick me out of Black Aces, but you can never take the Black Aces in me, out of me, because I am Black Aces.
Black Aces iyo yaimbonzi chibuku shumba ndiyo zvekare yakapambiri mushakabvu Peter Nyama uyo akatora mukombe weSoka Star of the Year muna 1971, uyezve anove ndiye mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa mugore rimwe chete kubvira nhabvu yatanga kutambwa munyika muno. Mugore ra 1971 iroro Nyama akakanda zvibodzwa 62 izvo vakawanda vauya vakaenda vasina kusvitsa. Akasvika pedyo ari Moses Chunga uyo akakanda zvibodzwa 46 muna 1986. Sande Chidzambwa uyo aimbove kaputeni weMaurias neDynamos uyezve ari iye murairidzi weMaurias pari zvino akatengwa neDynamos kubva kuchibuku shumba isati yatora zita rekuti Black Aces. Zimbabwe Saints iyo yaimbonzi Mashonaland United kare yakaitawo mukurumbira seBlack Aces ikawirawo pasi sezvakaitawo shaisa mufaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mirizhonga yezvematongero enyika iri kuitika munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa Britain kuti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena.
MDCT inoti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Imwe nhengo yeMDC inorohwa zvakaipisisa kwachivi nemusoja.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwanani, ini ndini Tanonoka Wande.
Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirai kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivanze Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamilingo moachikupai chirongwa chendebele.
Soku isika tisenda baku VOA.